Vamunanga govashoro poza zvakanyanya makanzura eguta reHarare vachiti havana chido chekufumudzira upenyu hweveruzhinji vachiti vakangopinda pazvigaro kutsvaga upfumi. Vamunanga govatiwo chaive chishuviro chomushakabwa chidhau vaive gurukota redunhu reHarare kuona budiriro kweguta asi vakati havaoni izvi zvichigoneka.
During his tenure, the Harare City Council provided high quality and reliable services to its residents. It is most unfortunate that their achievements and legacy of the likes of the late engineer Chidao have been ruined by the current crop of City of Harare councillors. These optimists have no affinity to improve the quality of life of our people, and instead continue to abuse their public positions for personal expediency. This trend should not be allowed into the future.
Panguva yavaiva meya weguta reHarare kanzuru yaipa maservices akanaka kuvagari, asi zvose zvaitarisirwa naengineer Chidau zvakakanganiswa nemakanzura eguta reHarare. Vanongoda kuzvipfumisa, havandiende kusimudzira upenyu hwevanhu vedu. Izvi hatifaniri kuramba tichizvitendera.
Vatiwo apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya, zvakakosha kuti veruzhinji vavhotere bato ravo rezanupf kumakanzuro emumadhorobha neekumamisha, vachiti makanzuro mazhinji anga aurayiwa nevanhu vekumapato anopikisa avo vange vari kuvhoterwa nevanhu, vachiti vanga vasina budiriro yavanga vari kuunza. Izvi zvatsigirwawo nemukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba, avo vatiwo havaoni makanzura eHarare aine hanya nenyaya dzebudiriro.
Mashoko echokwadi ngekuti tikatarisa zvinenge zvichiitika pakuronga kwemacouncillors, mapolicies nezvisungo zvavari kuita hazvisi kusimudzira guta sekuti zviri kungotsvaga mikana chete yekuti wagone kuenda kumaworkshops nekungoramba wari mumadhakawa. Tinofunga kuti kanzo inofanirwa kutarisisa nyaya yekuti inokwanisa kuwandudza sei chimba takawakwa munguva yerodhisha, dzinokwanisa sei kuwandudza magariro e1 vachishandisa maresources avanawo.
Asi kanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziore vanova nhengo yeCitizens Coalition for Change vaudza Studio 7 kuti vamunanga govanoda kungosvibisa mapato anopikisa, vachiti bato rezanupf ndiro rauraya makanzura akawanda munyika kusanganisira kanzuro yeguta reHarare.
So zanupf interference, mismanagement no corruption ndozvakonzera zvichakonzera kuti izvo tidino itazokuita vedical city. Kunyange tichiyevere patinogona napo kuti zvifambe, but interference yavo necorruption ndiyo inokonzeresa. Munoziva imi kuti izvo vanopana matenda macho zvavo ikoko, vachiita mapurize akawanda chose, majoini venya dhisemu recently makawana papomona. So ivo ndivo dambudziko kuti zvanupiyufu yaenda, hakuna rimwe city remuzimbabwe richaita vedical city or town. Hazvigoni. Citizens ngavabatane vari zvizovhota vokuita zanupiyufu. Ndotinge tine taundi nemaguta akanaka akachena anogarika.
Vamunanga govarumbidza vachitausa muzvinabhizimusi aida nyika yake. Vakurudzirawo vemabhizimusi kuti vakoshese kuvaka nyika, vachiti izvi ndozvaitwa nemushakabvu. Vamunanga govatiwo kune vamwe vasingadi kuona budiriro yenyika pamwe nebudiriro yehurumende yavo, avo vavasina kudoma nemazita. Vatiwo hurumende yavo haidi zvemhirizhonga uye inoda kuti vemabhizimusi musi vauye kuzouchika mari yavo munyika. Mumwe mugari weMuHarare vakatswe Jeff vatiwo guta reHarare rarasikirwa zvikuru, vachiti vachidhawo vakatungamirira guta reHarare vachiri mudiki.
Kurasikirwa nekuti anga ari mutungamiriri wekutoti vakatombotitungamirira. So magariro atakamboita navo tichigara kuno kupishenu wedu rwefa kwose, vakazoita MP mukambozuma vakazomutungamirira futi Harare chaiyo. semunhu anga ari munhu mukuru wekutoti ah sekutozera ravo vakatungamirira Harare vari mwana mudiki zvekutoti haachindi chekungoti tarasikirwo hedu asi tinongochemonetarirwa tinongoti ngavazorori murugare
vachidhawo vakasarudzwa kuva kanzurawo tambozuma ward 1 muna 1981 vakazoitawo meya weHarare muna 1984 vasiya mudzimai Spiwe Chidhawo nevana vatatu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.